This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 20, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varadzokera kubasa kunoita ivo vasinga hore. Varadzokera kubasa kunoshandei ivo vasina pekugara. Nekuti mudzimba dzavanogara vadzingwa nekusabhadhara renti. Vanhu vechikoro vari pano vadzingwa chikoro. Nenge yekushayikwa kwechi kweschool fees.
Vashandi veNational Railways of Zimbabwe vanoratidzira muHarare.
Tinoti kazhinji vagabe vakafamba vakashanya kune dzimba nyika dzemuAfrica kudanya. Vanotadzirwa nemufaro mukuru nevanhu vasingazivi maitiro avo mukati menyika yeZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti chiri kupa kuti vasaende pamudyandigere kutya kuti varungu vangadzoke kuzotonga Zimbabwe. Kanzuro yeguta reHarare yombovhara mvura kuvagari mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda mari dzavo dzemihoro dzavave nenguva inodarika gore vasiri kuwana. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashandi ava avo vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi kubva pamahofisi ekambani iyi vakapfuura nepaparamende kudzamara vasvika kumahofisi egurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mpfumira. Vashandi veNRZ ava avo vanga vakasangana nevamwe vavakamiswa basa kare nekambani iyi vatingo yareba NRZ isiri kupinza ruoko muhomwe kuti ivabhadhare. Mumwe wevaratidziri ava vatafadzwa bhunu vati upenyu hwava kuvaomera sezvo pave negore nemwedzi mitatu vasati vawana mari dzavo dzemihoro.
Zvatiomera, zhara, stresi and mukatarisa kuti vana vari kudzingwa kuzvikoro. Saka tikuti hurumende ngaitibetsere, ngaipindiro vachinamasa ngavabetsere kambani bhozi ikaramba zvakadai zvikuwadza isusu vashandi pamwe chete neorganisation.
Mumwe wevaratidziri ava muzvare Linda Masarira avo vana vemumwe wevakamiswa basa nekambani iyi vati chinorwadza ndechekuti NRZ haina chairi kutaura pamusoro pemari dzavo dzekusiya basa kana kuti materminal benefits. Muzvare Masarira vanoti vachiri mushandi wekambani iyi sezvo nyaya yavo yekudzingwa kwavo ichiri kumatare.
Zvemugwagwazara nhasi kuda kuratidzira kugunungura kwedu nemanagement yerailways isiri kubhadhara vashandi nevava vakadzinga basa gore rakapera.
Muzvare Masarira vashora gurukota rezvevashandi amai Mupfumira avo vakati vashandi veNRZ vadzoke kubasa kunyange hazvo pasina kana mumwe chete akapiwa kana kobiri zvaro.
Varadzokera kubasa kunoita ivo vasinga hore. Varadzokera kubasa kunoshandei ivo vasina pekugara.
Varatidziri ava vasiya magwaro enyunyuto kuparamende pamwe nekuhofisi kwegurukota rezvevashandi uye magwaro enyunyuto aya ari kukurudzira hurumende kuti ione zvaingaite nekukasika kuitira kuti vawane mari dzavo dzemihoro. Vakafanobata chigaro chemukuru wekambani yeNRZ vaLewis Mukwada vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa pasi asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mama, Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti chiri kupa kuti varambe vari pachigaro inyaya yekutyira kuti Zimbabwe inogona kuzopambwa zvakare nevapambe pfumi. VaMugabe vataura mashoko aya kumhemberero dzekusvitsa makore zana dzeUniversity of Fort Hare kuEastern Cape kuSouth Africa kunova kwavakadzidza. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma uye sachigaro weAfrican Union amaingosazana Dlamini Zuma ndevamwe vevanyarikani vanga vari kugungano iri. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch waDiwa Mavinga.
Kusaziva zvachose zvakare kunogona kuri kutaura kwemukweguru chiripo ndechekuti zvekuramba vakati mabasha pamasimba kwavamugaba hazvinei nevangadza pombe pfumi, nekuti tinoziva kuti nyika dzose kusanganisira nyika yeSouth Africa utungamiri hwemapato anotonga hunoramba huchichinja makore mashoma ega ega kana kumozambiki chaiko, asi nyika idzoramba dzichizvitonga zvizere. Saka kungotaurawo kwavamugaba chokwadi chiripo ndechekuti ivo havadi kusiya masimba ndezvimwewo zvikonzero kwene zvavataura nhasi.
Ko, zvimwe zvavataurawo kuti vakaitira nyika munyaya dzedzidzo?
Vataura zvinhu zviviri. Chekutanga vataura kuti pakawanda nyika yeZimbabwe kuzvitonga kuzvizere mugore ra1980 vakasarudza ivo kuti vati ikodzero yemwana wese zvake kuti ave nedzidzo pamatanho ekutanga yeprimary kusvika pamusorosoro, vati simbisa nyaya yekuvakwa kwenzvimbo dzefundo dzepamusoro mayunivhesiti munyika yeZimbabwe. Zvakarewo vati vakasarudzawo kuti vakurudzire kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana, zvakarewo kurudziro yekuti mwanasikana aende kuchikoro semwanakomana, zvakarewo kurudziro yekodzero dzemadzimai zvichienzana nevanhurume. Izvozvo vati ndo zvanga zvakanyanya kunangana neutungamiri hwavo mukati meZimbabwe.
Pane zvamanga muchiona, vatambirwa sei vamugabe?
Vamugabe vatambirwa nemufaro mukuru nemheremhere nezhowezha pavasimuka kuti vataure. Pakaturwawo mashoko ekuvarumbidza nekuvaremekedza vachinzi ndivo rimwe remagamba renyika nzvimbo yese yeAfrica. Asi zvino igaro ziva kuti vazhinji vanenge vachidaro havazivi matambudziko eutungamiri hwavamugabe ari kuwanikwa mukati meZimbabwe. Saka tinoona kuti kazhinji vamugabe vakafamba vakashanya kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanya, vanotambirwa nemufaro mukuru nevanhu vasingazivi maitiro avo mukati menyika yeZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch waDiwa Mavinga vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari muJohannesburg, South Africa. Blessing abatawo munyori mukuru musangano reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe avo vashora vamugabe nekuramba vachitumira vadzidzi kuFort Hare vamwe vari munyika vachinonga svosve nemuromo.
Zvinoratidza kuti vamugabe semutungamiririwe mayunivhesiti nezvikoro zvedzidzo yepamusoro munomunyika havana hanya nesu. Vanonga vachinaona Fort Hare vachiti vanotumira vana vechikoro ikoko, asi munomu vari kukonewa kugadzira mastandards ekuti tisvikewo kune ana Fort Hare wavo, uye mari dzavari kushandisa kuti vape vanhu mascholarship kuna vana Fort Hare imari dzokuti dzikashandiswa munomunyika dzinokwanisa kutosimudzirawo dzidzo yedu.
Zvakajeka here kuti zvinofamba sei pavanhu vanosarudzwa kuenda kuFort Hare kwacho?
Ndezvimwe zvinonyanya kunetsa. Kune kuchinda hama dzavo uye hama dzevanhu vanovashandira, zvine chioko muhomwe mukati neruzivano kwakanyanya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vemuguta reHarare nematunhu akapoteredza vachange vasina mvura kwemazuva maviri kubva mangwana nemugovera kusvika nesvondo, sezvo kanzuro yeHarare ichiti ichange ichivhara mvura kuitira kupa mukana wekuisa dzimwe pombi pamichina inochenesa mvura iri paMorton Jeffrey. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti izvi zvichapa vashandi vekanzuro mukana wekubatanidza pombi dzinotora mvura kubva kudhamu reDowendale nedzinochenesa mvura dzeMorton Jeffrey inenge ichibva muLake Chiwero. vanoti izvi zvichazoderedza mari ichashandiswa pakuchenesa mvura zvichengetedzawo mari yemitero inobhadharwa nevagari. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Izvi tiri kuzviitira kuti tikwanise kusungirira mbombi hombe dziripo dzatakatenga kubva kuChina pane neloni yedu yekuChina yekugadzirisa mvura kuMorton Jeffrey. Izvi tiri kuzviita kuti kana tinge tagadzirisa apa tinge tichikwanisa kuzotora mvura kubva kuDarwin Dell Dam yatinozosanganisa nemvura iri muLake Chivero, nekuti mvura iri kuDarwin Dell yakachena kupinda iri muLake Chivero. Saka kana mvura iyi ichinge yazokumana, zvinoreva futi kuti isusu tenga taakushandisa mishonga yekuchenesa mvura tinoshandisa mishonga mishoma. Zvinenge zvaakurerukirawo vagari vemuHarare vanobhadhara mvura oro kuti taakusara tine mari yakawanda yekuitisa mamwe mabasa.
Mune urongwa here hwamaisawo hwekuti vanhu vakwaniswe kuwaniswa mvura mukupera kwesvondo imomo hwakafanana kana nemabhauza nezvimwe zvakadaro?
Vanhu takavazivisa, takavapa chiziviso nguva iripo kuti vanhu vedu taakuenda kunovhara mvura paweekend. Ingei makachereredzera mvura kuti munge muine mvura yakakwana kuti muzokwanisa kunge muchitichi panenge pakavharwa mvura munenge muine mvurawo yekuti munge mukwanise kunge muchiita basa. Kune nzvimbowo dzakafanana nezvipatara zvinoda mvura nguva nenguva, kanzuru inenge ichiti kana pakaita dambudziko vanga vasina mvura yakachiredzera yange yapera, mabhauza anoenda achinovapa mvura. Asi zvipatara zvedu zvizhinji zvaane mareservoir tanks yekuchengetedza mvura dzavo. Saka tinodaira kuti mvura dzavo dzekuchengetedzawo vanga vakachengetedza mvura vambenge vachisevenzesa mvura yemutepi vasingasevenzese mvura iri mureservoir.
Chiitiko ichi chichabata guta reHarare rese here nematunhu akatenderedza akaita sana Noto neChitungwiza?
Harare nematunhu akatenderedza, asi matunhu akatenderedza akafanana neChitungwiza. Kune dzimwe nzvimbo dziri muHarare dzakafanana naNambare, Sunningdale, parts of Waterfalls neHatfield dzichange dzichiwana mvura nekuti dzinowana mvura yadzo kubva kuPrince Edward Treatment Plant.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekurima vaJoseph Made vachiita mushandira pamwe neEuropean Union neDepartment of International Development neZuro vakaparura chirongwa chehomwe yakanangana nekuti nyika izvimirire munyaya dzechikafu kana kuti Zimbabwe Resilience Building Fund. Homwe iyi ine mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora. Mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu yakatonyoreranwa pasi kuti yavepo. Mari iyi ichabatsira vari kumaruwa. VaMade vakaparura homwe iyi muHarare nemumiriri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Damme. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 16065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt inoti yawana zvimwe zvibenga zvendege Egypt Air Flight 804 iyo yakadonhera munyanza yeMediterranean Sea neZuro. Mukuru wemauto muEgypt, Brigadier General Mohamed Sami Said, vanoti vakawana midziyo nezvimwe zvinhu zvainge zviri mundege iyi. Vamwe vari kubatsira kubva kuGreece vanoti vakaonawo mumwe mutumbi. Ndege iyi yaibva kuFrance ichienda kuEgypt iine vanhu 65. Munyori mukuru muAmerica vaJohn Kerry vavimbisa kuti America ichabatsira kuongorora kuti njodzi iyi yakakonzerwa nei. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kutarisirwa kushanyira Vietnam kwemazuva matatu kutanga nemuvhuro. Izvi zvakanangana nekusimbisa kutyidzana pakati penyika mbiri idzi idzo dzaimbenge dziri makara asoonane. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuNew York, amai nababa Bernard Domingo, vanoti vakabatwa nenyaya yakabuda paStudio 7 yematambudziko ari kutarisana naamai Anna Lungisani vari kurarama neutachiwana weHIV AIDS kuEpworth, zvokuti vakabva varonga kuvabatsira. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 naamai Veronica Domingo nemurume wavo baba Bernard Domingo. Marvelous atanga nekubvunza amai Domingo nezvechipo chavo ichi.
Ini ndakabatwa batwa chose ndanzwa nyaya iyi paStudio 7 nokuti tinogara tichiterera news paStudio 7. Saka chakanyanyo ndibata bata ndechekuti mukadzi uyu ari kuchengetwa nababa wake vanoshanda vachibhadharwa $80 pamwedzi zvinova zvisingavakwanire uyezve iye haakwanise kuzvigezesa kana kuita sei. Saka munin'ina wake ane 12 years yaanopota achimugezesa plus munin'ina wake zvakumustressawo kuchikoro achanyatsoita zvakanaka because kana ari kuchikoro anenge achifunga kuti mukoma wake ari sei because ezvinezvi ari disabled mukoma wacho haakwanisi kuita anything. Achitaurawo futi achiti hanzi ndinonzwa vanhu vachitaura panze but kuti ndiite conversation navo handikwanise. Saka zvakadibata zvokuti du
koimi vaDomingo mombopindirawo kuti chii chakanyanya kukubatsai panyaya iyi uyezve makazofunga kuita sei nezvazvo.
Munoona vahanzvadzi, ndinoda kutanga nekutenda nenews dzenyu dzamunotipa zuva nezuva. Saka pane nyaya dzakawanda dzinoitika dzekumusha dzinoshungurudza asi dzimweni dzenguva unoshaya kuti wozviwana sei. Seiyo iyi ndakazotaura nadzimai vakati po madii kutsvaga Tete Marvelous vakukwanise kuti muone kuti tingabatsire sei inini nadzimai vangu. Saka tichiteerera news idzi sezvataurwa nadzimai kuti dzakavabata neniwo dzakandibata ndichiona adzimai vangu achiburitsa musodzi zvakandirwadza. Musiwo hapana chatakakwanisa kutaura nao ndakaziva kuti tese pauviri wedu tichiri pakurwadziwa nekunzwa zvakaitika zvatsanangurwa nadzimai vangu zvokuti murandakadzi uyu aiva ari munhu wokuti aimbouona achizviitira zvese zvaanoita. Chimwe chakandirwadza ndechekuti munharaunda yaanogara akuitwa neglect nevanhu nenyaya yekushaya. Zvimwe zvinondirwadza ndezvokuti iye zvinezvi tinoona tinehama dzedu dziri all over the world wakaona vari mumasocial network vachishaina asi havana rimwe zuva rokuti vanofungawo kuti ndakabvisa kana $10 hatiti vanhu vari diaspora takawanda zvakadi tomboti vari muno muamerica takaisa ma$10 hatibatsiri here vari kumusha vakuti misi watichadzokera kumusha vanosikotitambira. And ndoda kutenda mukoma njema nezvamakaita izvozvo zvokuti ndo dzinonzi news idzi kwete dzokuda kunyombana kana kutaura zvinhu zvisipo. Idzi ndo dzinonzi news zvokuti pane ane nzeve nemwoyo anobatsira.
Avanga vari baba Bernard Domingo vachitaura vari kuNew York muAmerica naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune mudzimai wavo amai Veronica, vose vanga vari muNew York. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa muSouth Sudan. Mutewedzeri wemukuru anoona nezvokugarisana zvakanaka mubazi reUnited States Agency for International Development kana kuti Deputy Assistant Administrator for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance vaBob Levitt vanoti vanhu vemuSudan vakatarisana nematambudziko makukutu. Vanoti izvi zviri kukonzerwa nehondo yakatora makore makumi maviri ichirwiwa pakati pevanhu vemunyika iyi vari kumaodzanyemba nevari kumawirira. Izvi zvinonzi zvapawo kuti varimi vatadze kurima zvepakuti muite nzara inotyisa. VaLeviti vanoti upfumi hwenyika yeSudan wasarira kumashure zvakanyanya uye zvinhu zviri kudhura zvapakuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechidimbu vanonzi vakaenda muupoteri nenyaya yenzara nehondo. Gore rino vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu vanonzi vanoda rubatsiro rwezvekudya. America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakanyanya kuSouth Sudan uye kushika pari zvino yapa mari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu zvemadhora. Asi America inoti zvinonetsa kuenda kune dzimwe nzvimbo zvopa kuti vamwe vaziye nenzara. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusawirirana kwezvikwata zvanga zvichirwisana zvinombopota zvichirambidza vanopa rubatsiro kusvika kune dzimwe nzvimbo. VaLeviti vakurudzira mapato ose ari kurwisana muSouth Sudan kuti varege vanopa rubatsiro vachiita basa ravo kuti vanhu vaone zvekudya. Mashoko aya anoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuSouth Sudan. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevashandi veNRZ nemamiriro akaita zvinhu muvashandi munyika, tichitarisawo mamwe makambani nevamwe vashandi vakamiswa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tinadzokorera zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Munhau dzedu dzemitambo. Muri yenhabvu iri kutarisira mitambo isina mhirizhonga apo makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo rechinomwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iye.
Mhuri yenhabvu munyika haisati yakanganwa mhirizhonga yakaitika svondo rapera, apo vatsigiri veDynamos vakamuka chibhebhenenga. Mushure mekunge chikwata chavo chakadamburwa 1-0 neFC Platinum, vatarisira kuti izvi hazvidzokororwe, apo chikwata ichi chakananga kuBulawayo kunosangana neCholocho Pirates. Makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo yechinomwe, apo Dynamos yacho iri pachinhano chakaoma chegumi neshanu, asi mumwe mutsigiri weDimbare vaShepherd Manatsa vanoti vamwe vavo vanofanira kubvuma kukundwa kana izvi zvichinge zvaitika.
Izvo kana tichinge tarohwa tongobvuma kuti ngatingodi ngatingorohwei torega kuruvana kana tiri mumabhora.
Asi vaManatsa vanoti chishuwiro chavo ndechekuona Dynamos ichikunda Cholocho Pirates, kuitira kuti varambe vari muhondo yekukwikwidza kutora mukombe weligi uyu uyo vakatorerwa neChicken Inn gore rapera.
Murenda nangodaroriwo isusu semasupporters eDynamos hatife takadzokera macho, toda kungotiwo tikundewo paCholocho Pirates iyoyo toona kuti taendawo mberi, asi hondo ngatisii.
Asi vanoongorora zvemutambo wenhabvu vanoti zviri kutarisirwa navaManatsa angangove maroto sezvo chikwata chavo chiri kutatarika. Dynamos ikakundwa inosaririra zvikuru pazvikwata zviri kutungamira, sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro-soro esiri kutemwa nemusoro nekuti iri kusangana neBorder Strikers iyo isina kana point imwe chete kana chibodzwa zvacho pamitambo mitanhatu yavatamba. Muteveri weFC Platinum vaTerence Kuhuni vanoti vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita chikwata chavo, vachiti ivo vakatarisa zvimwe zvikwata vari kuona kunge FC Platinum iri pamberi-mberi zvinotyisa. Vakuhuni vanoti havasi kumbotarisa zvemutambo weBorder Strikers, vachiti ivo vakatokunda kare.
Aya, it's obvious he win. Kuti mukombe this year mukombe uri kuya FC Platinum.
Asi kugona kunenge kudada haifanire kudherera Border Strikers, sezvo zvikwata zvinenge zviri pakaoma kudai zvinowanzoita mashiripiti anenge asingatarisirwe neveruzhinji. FC Platinum ikakundwa inenge yapamukana kuHighlanders iyo iri pamusha neHarare City. Vemusha weHarare City vari kujamba sezviri kuitawo veDynamos zvekuti svondo rapera vaishevedzera kuti murairidzi wavo vataurai mangwiro vanofarira kusiyiswa basa. Izvi zvakaramba kutambirwa nevanoisa mari kuchikwata ichi vekanzuru yeHarare. Vatsigiri ava vave kushevedzera kuti chikwata chavo chinofarira kukunda. Mumwe wavo vari kuti Harare City inofarira kukunda ndiva Lawrence Chapata, avo vari kuchemera mapoints matatu. Chikwata chiri pachinhano chechitatu cheCapes United. Chiri pamusha asi kwete muNational Sports Stadium. Chiri kunotambira kuRufaro Stadium neZPC Kariba sezvo nhandare yeNational Sports Stadium yakachengeterwa mutambo uripo pakati peMayang Warriors nemaUnder 20 eCameroon nesvondo. Nengo yeWarriors Fan Club vachendaidzwa vanoti veruzhinji vanofarira kuenda kuNational Sports Stadium kunokudza Mayang Warriors kuti akunde mumutambo wakakosha uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nasi tine romba rakanaka rekuita hurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvakanyanya munyika Baba Charles Charamba nezvavari kuronga munyaya dzemimhanzi. Blessing Zulu Studio 7 atanga nekubvunza Baba Charamba kuti vane damba refu idzva here ravari kutsikisa.
Music munokoziva kuti haina mitemo. Music iripo yakawandisa zvekuti itange ichiuya munguva tevera ichi. Ndingagona hangu kupa mabhiti pane zvino bhati. Zvakawanda zviri kuburu.
Saka hapana nguva yekuti mukati rimwe damba refu riri kubva kwavacharamba riri kuya rini, hamusati bane zuva.
Mwedzi wacho nezuva racho hamusanda akwanisa kuzvipa. Nokuti mushamarari zvinoitika ndezvekuti ukataura deti pari zvinoizvi, unenge waane chikwereti chokuti unenge waakuchifanira kuchizadzisa zvisina mumwe mibvunzo. Saka kuti ndisava muri venhema, zviri nani kuzotaura ndanyatsa kuva neruzivo chairwo chairwo, ndanyatsoziva kuti aiwa riri kubuda rakadai. Uyewo handingati idamba raicharamba varipowo zvekare. Saka izvozvo zvese zviri kurongwa kuti tione kuti zviri kufamba zvakadii.
Tiri kuonawo Baba Charamba vamwe vaimbi vaakutengesa mimhanzi yavo kana nedhora chairo kuti vamise idzo nyaya dzepairesidzi. Muri kuzvifambisa sei pakutengesa mimhanzi yenyu?
Chaakungoitikawo ndechekuti chaakuedzawo kungopinda mune zvirimo sezvo pane dambe mutande ravepo. Uyewo tiri kuziva kuti yangu Global Village pasi rino rese. Saka tiri kuedzawo kupinda munzira dzevamwe nevemhiri kwamakungwa dzavanoshandisawo mukutengesa nziyo dzavo. Asi sezvo munoziva kuti kuimba kune vamwe vaimbi ibhizimusi, zvakada kufanana nemunhu ari kutengesa matomati. Saka amai vari kutengesa zvavari kutengesa angava mazhanje, angava matomati, vanotsvaga nzirawo dzavanoshandisa kuti chavari kutengesa chiende kuvanhu. Saka mukusiyana kwedu sevaimbi kune maapproach akasiyana-siyana ari kuitwawo nemuimbi kuti zvaari kuedza kugadzira zvisvike muvanhu.
Ko, tichitarisawo imi sevaimbi, mungati here makabatana vacharamba kuti mufambise bhizimisi renyumberi?
Kubatana takabatana. Zvazvinoita takatenderwa muno mukunge tiri majenereshen akasiyanawo. Tine vaimbi vatakawana vakanga vachimba makare kare, tine vaimbiwo vakamuka pakati apa, tino vaimbi vari kumukawo pari zvino. Sakawo ndinofunga kuti tinonzwisisawo zvakasiyana siyana, but ndinoda kuremekedza pfungwa dzegeneration imwe neimwe. Asiwo ndinofunga kuti nokuda kwekusiyana kwedu mizera zvinoita kuti imwe nguva tinoshandawo zvakada kuti siyanei, uye imwe nguva tinotorawo mazano anotaurwa naningi zvakada kuti siyanei. But handione hangu iri mhaka, asi kuti ndinofunga kuti mitsauko yemapersonalities yedu.
Tichitarisawo nyaya yekutsikisa mhanzi Baba Charamba, imi maakutsikisa mega here kana kuti muri kuzvifambisa sei mazuvano?
Yes, takazongotsvakawo zvatakaita kuti tinge tichiwanawo yedu midziyo ine studio yeduwo, asi tichibatsirwa ana mazvikokota vagara mumakore panyaya dzetsaona.
Nako kambo buruka kubva kuna Baba Charamba, tinotenda une hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande namavelas Mhlanganya uye.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, May 20th, 2016. And as usual, I would like to thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
Workers of the National Railways of Zimbabwe protest over outstanding salaries dating back to last year.
If the management is so serious about our plight, they should come up with a plan. We're not saying they give us all of it, but at least they give us something.
Harare City Council urges residents to stock water in household containers as the local authority prepares to shut down its major water plant.
We are putting in new valves tomorrow, which will allow us maybe to convey more water to our residents. All the other areas we get water from Modern Jeffrey will be affected.
And some Zimbabweans stage anti-Mugabe protests in South Africa.
Our students who were facing heavy presence of police still marched on. They protested together with students of the local student bodies, your DASO, your EFF and so on.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Workers of the National Railways of Zimbabwe today staged a demonstration in Harare demanding outstanding salaries dating back to last year. Our reporter Thomas Chiripasi has more details from Harare.
More than 300 NRZ employees gathered at the Parastatals local offices, waving placards, demanding their outstanding salaries and allowances. The railway workers also petitioned Parliament and Labour Minister Priska Mfumira, demanding that government urgently looks into their plight. One of the protesters, Tafadzwa Bunu, said life has become unbearable for most of the company's employees following NRZ's failure to pay them their dues.
If the management is so serious about our plight, they should come up with a plan. We're not saying they give us all of it, but at least they give us something that we break even. We can pay those arrears, then manage to come to work. While at least they give a payment plan in place, then we can work, because we work with sophisticated machines. And can you imagine, if you make a mistake driving a locomotive, we're talking about in the range of 3 million, you will destroy a state enterprise.
Another demonstrator, Linda Masarira, who is challenging her dismissal from the company in the courts, said she was also worried that NRZ is not saying anything about the plight of its workers.
You look at a situation like me, I'm an ex-railway employee who was affected by the Zuma judgment. Since July last year, when the contracts of employment were terminated, NRZ hasn't been paying us our monies, and they are still owing us our terminal benefits and everything else. So at the end of the day, you see that even the workers that are still there, they're in service, they're failing to pay them. Just last month, when they claimed that they got money from the government, they only paid the workers who had not joined in the strike, and left those who were striking, and those that they terminated their contracts. We need government to intervene so that we get paid our monies and find a way forward with our lives.
Masarira criticized Mfumira for ordering all striking NRZ employees to return to work without her addressing the issue of their outstanding salaries and allowances.
Our take on that is they are trying to make us slaves. Because why would you issue a show cause order to workers you haven't paid for 15 months? Workers were just requesting the money that they worked for so that they can go on with their lives. They're actually threatening to imprison them or to fire them for demanding what they've worked for.
NRZ Acting General Manager, Engineer Louis Mukwada, asked the Studio 7 to submit questions in writing, but he had not responded at the time of going to air. The industrial action of NRZ employees is affecting the movement of goods, as the engines of most of the company's locomotives have been switched off. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Harare and Norton residents are bracing for a dry weekend without the precious liquid water as the local authority is set to shut down the Morton Jeffrey water plant in an effort to revive it. The city council is installing additional and new water valves acquired through a Chinese loan. Harare City spokesperson Michael Chideme says the additional valves are expected to enable the council to mix water drawn from Darwendale Farm with that from Lake Chivero, making it cheaper to purify the water. He says the shutdown will also facilitate the removal and replacement of obsolete equipment. Chideme tells reporter Jonga Kandemiri residents should stock enough water for use during the two-day shutdown.
What has been happening is that the existing valves are not working. So if they are not working, it means that the water that they are supposed to be conveying is not being conveyed. So we are putting in new valves tomorrow, which will allow us maybe to convey more water to our residents.
Which areas are going to be affected?
The rest of Harare, says a few of the suburbs like Sunningdale, parts of Mbare, parts of Waterfalls, parts of Edfield, and Chitungwiza, which get their water from the Prince Edward Water Treatment Plant. But all the other areas which get water from Morton Jeffrey will be affected.
How was the water situation in Harare? Because for some, they may say, no, we are not going to experience any difference shutting down the water for repairs or the usual no water situation.
The amount of feedback that we're getting from the residents in terms of complaints over the Gunung shutdown is evidence enough that water is reaching a lot more households now, and the people are complaining that why are we closing down the water every weekend, but we are explaining to them that we are closing the water so that we can improve delivery.
When do you expect this project to be completed?
The rehabilitation of Morton Jeffrey only, we expect it to be complete by early next year. We will continue with shutdowns so that we can put in the new equipment. Because part of the installation of the new plant requires us to use electricity in terms of welding. So you can't weld where it's wet or where there's flowing water. You need to shut down the plant so that the engineers who work on the plant or the artisans, they are not affected by the flowing water.
That was Michael Chideme, Harare City Council spokesperson, speaking with Studio 7 reporter Jonga Kandemiri from Harare. President Robert Mugabe today attended the centenary celebration of Fort Hare in South Africa amid protests from students who were not happy with the president and South African President Jacob Zuma's presence at the celebrations. Police used the tear gas to disperse the students from Zimbabwe and South Africa who wanted to force their way into the hall where Mr. Mugabe and alumnus of the university and President Zuma were officiating. The protests started on Wednesday when students set on fire one of the university buildings. But today they were not given any chance as they were pushed away with water cannons and tear gas. The opposition Zimbabwe People First had written to the college authorities seeking a ban on Mr. Mugabe, who they accuse of misusing state money to travel around the globe. The party's South African branch convener, Lawrence Mavaire, tells Studio 7 the college authorities did not even respond to their request.
Today, Forte was a clear testimony to say that this event has just become a celebration of the past, and it is quite detached from what the students and the people of current times are going through. In the morning, our students who were facing heavy presence of police still marched on. They protested together with students of the local student bodies, your DASO, your EFF, and so on. And they were resolute to say that these dignitaries cannot come and celebrate when there's nothing to celebrate. And I must say, we must congratulate, and I take my hats off to the students that really stood in the face of, you know, heads of states to tell them to say, no, enough is enough. And I'm sure you might have witnessed, because of that confrontation, the reception was moved into a hall that normally has to capacitate almost thousands of people, was barely full.
So, in other words, are you saying that you united as a Zimbabweans and South Africans to protest against the leaders celebrating the 100th year of Fort Hare?
When 15 million rand allocated for allowances goes missing and disappears in school accounts, that's an issue for students, regardless of what your political affiliation is. So the unity you saw transcended across political parties, and I believe that was a testament that there is unity across us as either opposition people or as students at a particular institution who are going through particular challenges.
That was Lawrence Mavaire, Zimbabwe People First South African branch convener. He spoke to Studio 7 on the line from South Africa.
A Zimbabwean family based in New York here in the United States of America say it has been touched by a story that aired on Studio 7 profiling challenges faced by Anna Lungisani, a 36-year-old disabled and HIV-positive woman who is struggling to survive in Harare's Epworth suburb. Veronica and Bernard Domingo say they shed tears after listening to the report, which chronicled how Anna is failing to access treatment as her family is very poor. The Domingos say they would like to donate blankets and food and transport fare to help Anna to go for treatment. Veronica and Bernard Domingo speak to Studio 7 about what motivated them to assist Anna.
This news touched me when my husband was listening to this news, and he called me and said, come and listen what is on the news. And I listened what this sister is getting through. She's disabled. She has no money. She has nothing to do. Her father gets only $80 to support the family, and her sister, who is 12 years, is the one who takes care of her, and her sister is being affected at school because her sister is going through at home. So I was very touched by this story.
Mr. Domingo, if you can come in and just tell us what touched you the most about this story. A lot of people listen to the news, and we carry a lot of news on Studio 7, but why this particular one? What prompted you to make that move, to make a donation?
First, it was the way this woman, she's being neglected with the society. And I think maybe because everybody has got their own problems right now. I heard on the conversation that before, community used to take care of us. When I was listening to this story, what touches me most, like what my mom just said, is there's this little girl, she's 12 years old, and she speaks good English. You can tell that this child, she's smart. But by so doing, she's no longer concentrating with her school project anymore because she needs to take care of her sister, and she can't concentrate while she's doing her schoolwork. And also this lady, it's not her fault to be disabled or to get this disease. Anyone can get it. No one is smart to walk away from this pandemic. When I noticed that this woman, she doesn't have nothing. The father that is taking care of this lady is earning $80 a month. $80 a month, you want to pay rent, you want to pay all these things. And it's three of them against that $80. So by so doing, I feel so painful that it is better if we can do something than just to talk about it. Let us act. Then with the very day when we heard this news, we couldn't say nothing because my wife, she was crying, and me, I was angry with this story that I need to do something. And the following day, I went to work, and then I called my wife. I said, I was thinking. And then before I even finished the word, I said, you're thinking of the woman in Epworth? I said, yes. I said, what can we do? I said, let's just help with just a little. Maybe if we start doing this, other people are going to chip in. We should help, not just show off like other people that we see on social media.
Coming back to you, Mrs. Domingo, your donation, how would you like to see it being used to help Anna?
What we were thinking about the donation, we were thinking that it is okay if someone can buy two blankets for her and food to eat, because right now she's struggling. She has nothing to eat.
That was Veronica and Bernard Domingo speaking with Studio 7 from New York here in the United States of America.
Coming up,
meet Tawanda Katsaruware, a Zimbabwean developing Android and iPhone apps.
And will Dynamo's woes end this weekend?
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
Activists are disputing a Nigerian military report that a second Chibok girl kidnapped by Boko Haram militants in 2014 has been rescued.
And Egypt says it has found debris from the downed Egypt Air Flight 804 in the Mediterranean Sea. Egyptian Army Brigadier General Mohamed Samisaid issued a statement on Facebook today saying personal belongings of the passengers and parts of the plane debris were found floating in the water. A mother's passion for parenting inspired her to start a baby products company and a parenting magazine, probably the first of its kind in Zimbabwe. That's the story of Tafadzwa Mkondo, owner of Babies Private Limited and one of 60 Zimbabwean youth leaders headed for the United States next month to study business and civic leadership under the Mandela Washington Fellowship. Mkondo will be based at the University of Virginia for the six-week program. She tells reporter Ntunga Milinkomo how her business idea started.
When I was pregnant with my first child, the frustration was not being able to get what I wanted specifically for my child. And I didn't like the idea of having to travel. I just thought a mother should be able to get it, whatever she wants within the country, at an affordable price. So I got the opportunity to get into distribution. And at the same time, access to information on parenting was limited. We only had magazines from overseas. So it was something I thought maybe we should have a medium that's focused on Zimbabwean issues with Zimbabwean solutions and, yeah, for everybody to be able to access.
How do you think the Mandela Washington Fellowship is going to help you?
I think being exposed to world leaders within politics, American politics, being exposed to well-run businesses within the United States and having leaders teach you, as well as being at these institutions that have world-renowned professors who are taking their time to teach us on how to run our businesses and how to appreciate corporate social responsibility. It's definitely something that I believe will help me to run a better company more professionally, and also to realize the idea of giving back. I know in Zim, some think it's better to make the money, and then once you've made it, you give back. But I think what I've seen with the first world is as you're making your money, you give back, because it's the only fair thing to do, the only right thing to do. So I think it gives you that determination to work harder and to be more professional in what you do, because you can see where you'd want to head to having that opportunity to be exposed to these people. So I think it will help me greatly.
That was Mandela Washington Fellow Tafadzwa Mkondo on the line with reporter Ntunga Milinkomo from Harare.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
And now we hand you over to Chiwoneso Jani in the Youth Show, Time to Engage.
Hello, Zimbabwe. This is Chiwoneso Jani, your host for Time to Engage. Today we have a phenomenal young man, and his name is Tawanda Katsaruware. Hi, Tawanda.
Hi, Chichi. Happy to be on your show.
Tawanda, please tell me about the work that you're doing right now in Zimbabwe.
Okay, Chichi. I'm a mobile app developer. Make apps for Android and iPhone, iOS.
Can you tell us more about these apps?
Well, pretty much how it works is, you know, Zim is coming up, people are looking for apps, so they just come to me with an idea and I bring it to life for them.
Can you give me an example of the app that you created for iPhone?
For iPhone, currently we're working on an app called Handyman. That's basically about, you know, when, you know, you're sitting at home and you need services, you need, maybe you need a carpenter, you need a plumber, or you've got an emergency with your electrical. This app enables you to just, you know, quickly type in your problem. It gets your location and things like that. And then it searches for the best people on the market to help you.
Is it accessible?
We're actually getting into beta testing this week. So it's been released into the public now on the Android one. The iPhone one will follow in a few weeks.
What are your challenges that you're going through as a young man?
Oof, countless in Zimbabwe, but maybe mostly it's capital to expand, because there's a lot more that I could be doing. There's a lot more ideas that I have that I can't implement because I can't afford to do it. It ranges between $15,000 and $20,000 to get started.
I feel that Zimbabwe right now is the right place where you want to be doing all these great apps.
Yes and no. Yes, in that this place still has a lot of problems to be solved. Therefore, I still have a lot of the solutions to solve it. Therefore, there's business. Then no, in that while I'm doing all these things, I can't always get paid for what I'm doing. So it's not the best environment for business, if I could, you know, put it like that.
Okay, so what would you like to tell all the other youth who are trying to get into contracts with big organizations like you're doing with Apple and with Android?
I guess the best advice is just do it. Just start. I think not to always go in there money driven, because I mean, you're going to get a lot of let downs and it'll cause you to give up. So just start doing it, develop a passion for it, and you will actually, you know, get you where you need to go. Not be money driven. All right, I've been to India and I've been to South Africa. And in India, these guys are, you know, they're pretty impressive how they develop their own innovations and things like that, and they go hard on it. In comparison to Zimbabwe, we are generally behind in terms of, you know, the latest things, trends, technologies, you know, method of doing IT. So yeah, we do need an improvement on that aspect.
And that was Tawanda Kataruare, app developer, and I am Chione Sojani, your host for Time to Engage.
Thanks very much, Chioniso.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Colombia is in the final stages of striking a peace agreement with the Rebel Revolutionary Armed Forces of Colombia, known as FARC. That would end a 52-year conflict that has taken the lives of more than 250,000, left 45,000 people missing, and displaced 6.8 million. At a recent meeting with the Colombian President Juan Manuel Santos, U.S. Secretary of State John Kerry encouraged both sides to come to a final agreement. He stressed that the United States is very committed to not just helping to achieve the document, but to helping achieve true peace in Colombia. In a promising step, the Colombian government and FARC announced that they had reached an agreement to release child soldiers under 15 years of age from rebel custody and develop a roadmap for an exit for the remaining minors, those between 15 and 18. The deal would eventually involve hundreds of children who were recruited to fight in Colombia's long civil war, though no census of child soldiers has ever been taken. One of the biggest horrors of a conflict is when we drag our children and young people into combat, said Humberto de la Calle, the chief Colombian government negotiator. It's for this reason that this agreement is a crucial advance in the process of bringing this war to a close. The United States, said Secretary Kerry, will continue to lend its support during the post-accord process. Colombia will need help, he said, in areas such as humanitarian demining. And we're working with the president and with his team to define the details of the demining initiative, which we're working on with Norway as co-chairs of that effort, also to help with the post-accord implementation, which will require significant global commitment. President Santos expressed his gratitude to the United States for its crucial support in the peace process. We hope that in the near future we can complete the accord and start building a true peace. The United States remains deeply committed to helping Colombia begin a new chapter in its history, one of reconciliation and peace.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And in sports news, the Zimbabwe football family is looking forward to a violence-free weekend as the Castle Lager Premier Soccer League program rolls into week 7. Our reporter Michael Cariati tells us more on the issue.
Violence rocked Harare last weekend when Dynamos lost 1-0 to FC Platinum. This weekend, Dynamos travel to Bulawayo, where they are set to clash with Cholocho Pirates. The Harare Giants are in an unfamiliar second from the bottom position in the 16-team Castro Premier Soccer League log, and Under Fire Club chairman Ken Mbaiwa is appealing for calm among his team's followers.
Please stop it. Please stop this vocalism. I know you, Dynamos fans, you are able to stop it. Throwing off missiles is not a good thing.
The game against 11th placed Cholocho Pirates is another test case for Dimbare's pedigree to recover. Mbaiwa says the club is still eyeing the league championship.
There are still 72 points to play for. I can see us rising up and winning the league.
On the other hand, leaders FC Platinum clash with Border Strikers, with coach Norman Mapeza, who thinks they will clinch the league title, confident of choking a victory against the lowly wretched club. Third place Capes United are at home, but this time not at the National Sports Stadium, but at Rufaro Stadium, as the Giant Stadium cannot be used due to the Zimbabwe Under-20 engagement against Cameroon. The other matches on the menu are as follows: Chapungu vs. Ngezi Platinum Stars, Wange vs. Haumai, Mutare City Rovers vs. Chicken Inn, and Triangle vs. Bulawayo City. Zipa Communications Manager Tolisani Gwesela says all is well in the Young Warriors camp, noting that he's confident the team will pull up a good show.
We are very confident that our Young Warriors will qualify for the Zambia 2017 finals. As I'm talking to you, they're currently in training, and their training will continue until Saturday.
The winner of the tie between Zimbabwe and Cameroon will meet the victor of the game between Libya and Benin for that vital place at the finals. The Africa Under-20 Championships are set for Zambia in April 2017. Now to cricket. The Associate Provincial League reaches its semi-final stage this weekend with two matches lined up, one in Masvingo and the other in Bindura. The Southern Rocks are hoping for a place in the final with a date against the Western Tigers in Masvingo, while across the country in Bindura, Centrals are set to clash with Power Turbines. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Kariatsi.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts will be talking with listeners about a protest in Harare staged today by workers of the National Railways of Zimbabwe demanding outstanding pay backdating to 2015.
If you wish to join the discussion, call us at 001-202-619-2077. The number again is 001-202-619-2077.
And now to recap today's top stories.
Workers of the National Railways of Zimbabwe protest over outstanding salaries backdating to last year.
Harare City Council urges residents to stock water in household containers as the local authority prepares to shut down its major water plant.
And some Zimbabweans stage anti-Mugabe protests in South Africa.
That's our broadcast this evening. Now, remember to join us at 7 every evening for news in three languages, and visit us on the internet at www.studio7news.com for more on our top stories. You can also send us an email to studio7@voanews.com or text us at the following number: 001-202-465-0318. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntunga Milinkomo. This is Chris Gande wishing you a restful weekend.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Mavela Silo Chris lichona njani mthwakazo omuhle siyalamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sicala ngemali. Sesine 17 months singakona. So, yi disaster. Siyadubeka kula ngitsho la maretsi. Bele sikuma finally. Saphiwa ama finally ku city council konke abantwana baye esikolweni.
Izisebenzi zenkampani ye-National Railways of Zimbabwe ezedlula amakhulu amabili zitshengisele eHarare namhla zikhonona ngokungaholiswa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye.
Uspeaker ubeze kobulawayo ezohlangana labantu be-civil society, labemedia, labanye abazimele bodwa ukuze achasise ukuthi iParliament isebenza njani lo ukwenzela ukuthi bona bengazi. Bese besazi ukuthi basebenzelane njani le parliament bayenze ukuthiwa yi-participation.
Iyaqhubeka imihlangano phakathi kukazulu weZimbabwe elosomlomo wedale lephalamende. Kuwoza Friday uBenedict Nhlapho uxoxa lembongi u-Obedi Dube. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezedlula amakhulu amabili zitshengisele eHarare namhla zikhonona ngokungaholiswa okwisikhathi ezedlula umnyaka lengxenye. Kubika uMavis Gama.
Bezihlabela ingoma zokholo zifola ukuyatshiya incwadi yezikhalazo emahofisini amane agoqela edale lephalamende lapho inikezwe umgcini sihlalo wekomidi yezokuthwalwa kwempahla. Besuka lapho balubhekise emahofisini ogatsha lwezemali baya kolubona ngezokuthwalwa kwempahla kanye losaphethe isikhundla sikamqondisi we-NRZ umnumzana Louis Mukwanda. Bebephethe amabhakana elemibiko elusizi etshengisa indubo zabo abesifazane okubalisa unkosikazi noMathemba Jama ongumongikazi othi ubuhlungu kakhulu njengowesifazane ukuba iziphathamandla kunye lohulumende kabazihluphi ngendubo zabo.
Sengisebenze e-railway okweminyaka engu-22 kusukela ngo-January 2015 kuze kufike kathesi asikaholi. I-transport allowance singe-7 months bengasiniki. Kula ma-bonus aka-2014 abangasinikanga, le bonus ka-2015 abasinikanga. Lezinye imali kusukusela ngo-June 2015 kuze kufike kathesi babeziquma besithi ngama-unbanked 80%, besinika 80% of our salary bengasiniki 100%.
Omunye owesifazane ongathandanga ukubethwa ngegama utshengisa ukukhathazeka kwakhe ngalesi simo.
Sicala ngemali. Sesine 17 months singakona. So, yi disaster. Siyadubeka kula ngitsho la maretsi. Bele sikuma finally. Saphiwa ama finally ku city council konke abantwana baye esikolweni.
Abatshengisele eHarare laba bathi bathole imvumo yamapolisa yokwenza lokho sekulaphaya lanxa bekumele kube ngokwenziwa ilizwe lonke kabavunyelwanga abakwamanye amadolobho okubalisa kobulawayo Gweru, Mutare lamanye. Kabazange bawatholiswe amapholisa ngokubaphelekezela njengalokho kuvame ukwenziwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda izolo obelo mhlangano lentatheli zindaba osomabhizimusi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo bexoxisana ngokusebenza kwaleli dale. Kubika unompumelelo moyo.
Umdenda uthi kuledale elitsha elakhiwayo elizakuba lomsakazo kamabonakude iofisi yabonozindaba ukuze kube lula ukuhambisa imibiko ngemithetho kunye nokuchasiswa kwemithetho kabanzi ethi iZambia seyakwenza lokho. Umdenda ukhuthaze onozindaba ukuba balobe ngezentuthuko esezweni ngoba sebekhathele ngokubala emaphephandabeni ngezombangazwe ezela Coastal G40 kodwa ngabe baloba bebuzisisa ukuba bayisinanakazana bani ngoba bengalethi intuthuko ezweni.
Isekelo somthetho omkhulu kumele sikhasiswe ngezindimi zesini ezilithumi lantani ukwenzela ukuthi uZulu wonke azwisise ngolimi lwake lomdabu ukuthi isisekelo lesi somthetho omkhulu sitshoni njalo bengasilandela njani.
Umabhalane wedale lephalamende unkosikazi Helen Dingani yena ubike ukuba baphakathi kokusa idale ebantwini ethi lumsebenzi uqhubeka kahle.
Uspeaker ubeze kobulawayo ezohlangana labantu be-civil society, labemedia, labanye abazimele bodwa ukuze achasise ukuthi iParliament isebenza njani lo ukwenzela ukuthi bona bengazi bese besazi ukuthi basebenzelane njani leParliament bayenze ukuthiwa yi-participation.
Umnumzana Henry Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Southern Africa Parliamentary Support Trust abaqoqe uhlelo lolu olokusa idale ebantwini bebambene lenhlanganiso ye-European Union uchaze ukuba bazafinyelela kuzo zonke izigaba zelizwe kusiya ngokuba idale lePhalamende lilesikhathi yini.
Kufuna ukuthi iParliamente ifinyelele amaprovince wonke. Siza kuzwa ke kibo abeParliamente ukuthi sisuka lapha kobulawayo bazafuna ukuthi uhlelo lolu luye kuprovince.
Unkosikazi Judith Mija, omunye wabomama abemba amatshe aligugu, ubike ukuba benelise ukuxoxisana lomnumzana Mudenda.
Ipetition yethu ibikhangele ukuthi ama-mining boards ukuthi omama are not equally represented according to the constitution. I-constitution yabe sithi khona kumele ukuthi omama lobobaba babe yi-50-50 on the boards. Kodwa okakhathesi sibone ukuthi akulingananga, amadoda yiwo amaningi. Omama abagebhayo sikhona, omama abalemfundo zangkhona ezokugebha lokuthi bangamelela kuma-boards mines.
UZulu usole kakhulu umnumzana Mdenda ethi imithetho ayiguqulwa ngokuthetha njalo umthetho okhuluma ngokunikeza uZulu amandla okuzibusa awukaze ukhulunywe khona sokusele inyanga ezimbalwa ukuba ilizwe liye ekhethweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izigulane eziningi ezidinga igazi elizweni zibikwa zisehluleka ukulifinyelela ngenxa yokuqonga kwentengo yalo. Ngalokhu abamankampani sebekhuthazwe ukuthi basebenzelane ndawonye logatsha oluqoqa igazi olwe-National Blood Services Zimbabwe kulungisiswe lolu daba. Kubika uMavis Gama.
Ngokunye kokuvezwe emkhosini wokuphawula umkhankaso wenyanga yonke oweZimbabwe 2016 World Blood Donor Campaign Outlook kusandulelwa ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa abazinikela ukupha igazi olumhlaka 14 Nhlangula olwe World Blood Donor Day. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukusebenzelana phakathi kwahulumende labamankampani ukuphathisa abe-NBSZ ukuze baqhube umsebenzi wokubuthanisa lokulondoloza igazi ngendleko ephansi kusiza uZulu laye alithole ngentengo ephansi. Unkosikazi Sibonkosi Mutheiwa wohlangothi lokusebenzisana loZulu uchasisa ngokuqakatheka kokusekela abe-NBSZ.
Silapha sizo supporta abantu be-National Blood Services. Sadonata 1600 ama-blood bags ayenzela ukuthi bazithole igazi ebantwini. So sifuna ukuthi sisapote lathi sifake izandla ukwenzela ukuthi abantu abakwanisayo ababe begula kumbe nibe alabo omama ababe belethe bakwanisa ukuzuza igazi.
Waphatha njalo ngemfundiso kuZulu yokusetshenziswa kwendlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ngokuqakatheka kokunikeza igazi.
Not just abe NBZ kuphela, but simanyana labanye labona o Traffic Safety Council. Salonja kathesi don't text phone and drive campaign.
Umnumzana Sisodwa Nkomo owe NBSZ uthi igazi liyimpilo kungakho kusungulwe lomkhankaso.
So owa kathesi esikwenzayo ukuthi ngelanga leli sebesifuna ukuqhakathisa yena umuntu osiphayo igazi lesimthi blood donor, and kalokhu inyanga yonke kaJune iyo esifakwe esitatiwe yafakwa nje eceleni ukuthi sibe sikhankasa abantu laba abasiphaya igazi ngoba sikathi esikhiweni ngama-heroes.
Uhulumende ubikwa eke wasiza kule indleko okwenze intengo yehla isuka ku-$135 isiya ku-$80 phakathi komnyaka ka-2009 kusiya ku-2012. Kodwa kwamanje laye usekhala ngokuthi akasenelisi kungakho sekukhankaselwa ukuba itholakale ngezinye indlela lolo sizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza eMelika ngenyanga ezayo bahlanganele lomeli weMelika eZimbabwe namhla umnumzana Harry Thomas belungiselela uhambo lwabo. Abasakhulayo laba bangamachuma isithupha njalo bazaqhuba izifundo eziphathelane lobukhokheli emakolishini achiyeneyo. Omunye wabo ngomnumzana Mehluli Dube, umkhokheli wenkampani ebona ngokusetshenziswa kwamandla esola iSolartech Africa. Umnumzana Dube uzaqhubela izifundo zakhe ekolishini leRutgers University esabelweni seNew Jersey. Uthi uyathokoza kakhulu ngaleli thuba njalo uthi ukhangelele ukufunda okunengi okuzamphathisa ekuthuthukiseni ibhizimusi lakhe.
Ngikhangelele ukuba ngithole ithuba lokufundela ukubana ngingabana njani ibhizimusi leli elama-sola, ikakhulukazi ekuthinini ama-solar companies aphumeleleyo amaningi emhlabeni jikelele atholakala kwele USA loba nje kulamanye amazwe asephumelele ekuraneni ama-business e-solar. Uzathola ukuthi esikhathini esiningi ama-business ase America yiwo angani ayenza ngcono kakhulukazi, njalo yiwo engikhangelele kakhulukazi yiwo in terms of benchmarking ku-business land.
EZimbabwe ungathi bayamukela njani isola njalo nxa sesikhangela intengo abantu abaningi bayayenelisa na?
Ekuqaleni ekwamukeleni isola ngingathi lapho esaqalisa khona ngo-March 2014 abantu abaningi bebengakuzwisisi khona lokho ukuthi ungasebenzisa ilanga nje. Bakhona abathithwana kade bekuzwisisa but iningi labantu belingakuzwisisi nje. So into esiyenzileyo ekuthinini siyenze esingakuthi i-marketing, siqale sayenza esingakuthi i-educational campaign lapho besifundisa khona abantu ukuthi ungasebenzisa ilanga ukuthi u-generate amagesi akho. Then endabeni zentengo ye-solar, eqinisweni i-solar iyadula nxa uza kusebenzisa ama-components azalasta okwesikhathi eside. Isola iyadula. Intengo le ngesiyithi thina ku-business yethu initial upfront cost. So ama-initial upfront cost now they are very high but ngokuya kwesikhathi uzananzelela ukuthi uyakuchipa. Kuyabe kufuze ukuthi ma usithi uyathenga isola uqale ukhalkulete ukuthi wena uzabhatala malini. Maybe nxa ngawo wawubhatalela amagesi maybe for 25 years, ube usubona ukuthi indleko yakho in 25 years iyabe ingakanani.
Umnumzana Mehluli Dube ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abalubhekise eMelika ngenyanga ezayo. Sixoxela ekwele Australia.
Ku Livestock lamhlanje sikhangela ukutshengisela kwezisebenzi zenkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe zikhala ngeholo lazo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Iqula logatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations olwe-United Nations Security Council lwethekelele kwele Kenya lamhla uyahlaziya udaba lwezomvikela emhlubulweni lo ngemva kokwazisa kwele Kenya ukuthi selivala inkamba zeziphephele ezimbili okuza kwenza inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu zisale zingaselandawo zokuhlala. Iziphephele lezi ngezivela ikakhulu kwele Somalia. Iziphathamandla zomanyano we-Europe zithi abahlengi sebefumane iziqephu zendizamtshina kwele Egypt enyamalale olwandle lwe-Mediterranean Sea izolo okunganceda ekutholeni indizamtshina le e-Egypt Flight 804. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Udubo olutholakala emazweni wonke yikungethembeki. Silwa impi ezabelo yamazwe lensika yethu, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beleMelika lamanye amazwe umnumzana John Kerry emhlanganweni weGlobal Anti-Corruption. Ukungethembeki ngenye yendubo zomhlaba. Lokhu yikusebenzisa amandla ngendlela engayisiyo okwenziwa kunxa zonke zomnotho welizwe. Kungethembeki kuchiya uZulu engasela themba kuhulumende kubuyisele emuva ingqubela phambili kukhuthaze njalo lobugelegeqe lobusela. Ngokwenqabela ukusebenza kwengatsha zikahulumende ezifana lezomthetho lomvikela, kungethembeki kubangela ukuthi inzondo kaZulu ibangele izikliwi ukuthi zithembise uZulu amanga njengokwenzakala kwele Iraq yinhlanganiso ye-Daesh lase Afghanistan ukwenziwa inhlanganiso ye-Taliban. Lokhu yikuloba kuka-John Kerry umhlangano ungakaqali. Size silungisise udaba lokungethembeki, izikliwi lezi zizaqhubeka zisebenzisa ukufuthelana zihuga abantu ababona bengahlonitshwa njalo umbuso ubafulathele, kutsho uKerry.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Iyaqhubeka imidlalo yeCasalaga Premier Soccer League ngempela viki. Asizweni ukuthi iminjani limidlalo. Landisa uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emine njalo enkundleni yemandaba, iqembu elihlezi phezu kwengalane le-FC Platinum lizadibana leqembu elihlezi emsileni wengalane ele-Border Strikers. Iqembu le-Chapungu lizemukela ilengezi Platinum Stars enkundleni ye-Ascot. Kuthi enkundleni ye-Rufaro iqembu le-Cape United lizanqikelana leqembu le-ZPC Kariba, ikanti iqembu le-Cholocho lizemukela iqembu le-Dynamos enkundleni ye-Barber Fields. Iqembu le-Dynamos lihlezi kwindawo engajwayelekanga engalaneni yemiklomelo njengoba likwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane, njalo lize lihlukana lomqeqeshi uPaulo Silva ngenxa yokuba lisehluleka ukunqoba. ULloyd Mutasa nguye oseqeqetsha iqembu le-Dynamos njalo umdlalo wakusasa uyabe ungowesibili kunguye ozibambe esidukwini. Ngesonto iqembu le-Highlanders lizemukela ele-Harare City enkundleni ye-Barber Fields, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthi abafana bakhe kumele befunde ukungayekethisi umdlalo uze ufike komlindo uyacina.
Actually, for us, we have to concentrate 90 minutes long and not.
Kumele sifunde ukukonsentrate umdlalo uze ufike emaphethelweni. Ngoba iqembu ebesidlala lalo umdlalweni owedluleyo ithole amathuba amaningi kakhulu loba lehluleke ukuwasebenzisa.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto, iqembu leMutare City Rovers lizemukela iqembu leChickenini enkundleni esakuva. Lokhu kuyabe kungumdlalo wakuqala abafana beChickenini beqeqetshwa nguRaman Kumbo, yena othethe isikhundla sikaJoey Antipas osesiyasebenzela iqembu leyamaZulu weleSouth Africa. Iqembu leTriangle lizadibana leqembu leBulawayo City enkundleni yeGibo, kuthi iqembu leHwange lizemukela leHowmine enkundleni yeColliery. Abezemidlalo bathe gwaqa edolobheni lakoBulawayo lapha abazoxazulula khona isimo sezemidlalo elizweni. Lolu hlelo luqale namhla esikolo semfundo yaphezulu eseBulawayo Polytechnic, njalo luzaqishwa ngesonto. Umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane ukhangelelwe ukuvula lolu hlelo okusemthethweni kusasa ngoMgqibelo. Kuza kuba lezikhulumi ezehlukeneyo ezizakupha imibono yazo ngesimo sezemidlalo kanye lamasu okuthuthukisa lolu gatsha. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanje.
Kuwaza Friday lamhlanje, uBenedictine Nhlapho uhamba lembongi uObedi Dube.
Lela indoda ayenzi lutho empilweni ephele umqondo engakagugu. Unova umuntu osevumile ukuthi impilo isimehlule. Unova akakhethi ukudla, udla noma yini njengengulube. Angithi ngokokuphiwa akala dress code noma yini ayiphiwe uyagqoka. Angithi ngulova.
Kuzibiza ihashi elingathintwa emsileni ngoba ungalithinta uzezwa ngesondo.
Ungabona inyoka kubizwa ulova. Nguye iprofessional man ekwazi ukudisciplina inyoka. Ngenyoka ziyabazi ulova, aziqali ukungena emzini yakho. Nyoka azifiki kuba kumarofa.
Le mbongo uObedi Dube isizwa ethotshulwe yingwe edananda elupane yathi ngokukhula yabhaca efolosi. Uthi ke zokugiya lezi kuye zahle zaba ngumthwentwe ohlaba usamila.
Wonke umuntu owelusa inkomo uyimbongi, uyadlala ibhora, uyagijima, uyeqa, lisela, uyabaza. Lami inkondlo ngayiqala enkomeni, ngayilandela esikolo, ngayiphinda njalo, ngagcina ngayibona sifika silugqozi kimi, yafika namhla sengihlala sengiyo.
Asemathathu amadlalade kaObedi, kanti yena uthi wonke luluju oludliwa umuntu ebotshelwe.
Yakuqala ithi uhambo lwami eyawina i-Outstanding Poet Award eZimbabwe National Art Merit Awards ngo-2013. Eyesibili ithi We Are One. Eyesithathu ithi Half Time ngiyephume kumnyaka odlule. Esine ngeke ngikhulume ngayo ngoba umntwana unxa kusesiswini ngeke sithi kulomntwana ngeke sibale amaqanda sithi izinkukhu. Iyaphekwa ake singani siyama ngayo. Sakhuluma ngayo isiphandle sibonto ngumfana noma inkazana.
Ikhona kele esilojene athi ungaqali ukuyichaya umnini wendlu esizwa, funa ulale usoqhuqubele lemthaqana yakho emnyango.
Angifuni bangane abaningi uzangenisa amasele endlini yami. Uyakhohlwa ukuthi ngilezi hlobo angizala wangedwa njengesidudu. Irenti ibhadala mhlaka 28. Angifuni ukukhumbuza sonke ngibe ngiyedwa. Utho njalo uyakhohlwa ukuthi kulokugula, kulokufela, kulokugulelwa, kulokulova. Ithole siyatshintshana ukuklina futhi nokuthanyela, and angifuni majapha endlini yami. Umastanda lo uyakhohlwa ukuthi ethanga kudala ngadlala njele ngivela khona bekule toilet ekhini esmart kule.
Insizwa ebizwa emtshadweni, emihlanganweni, lemagigini kahulumende imbala yithi ibhala ngakho konke okwenzakala empilweni, kanti ihaya ngendima eziningi zaseZimbabwe.
Yakuqala bengikhuluma ngempilo yami, ngokukhula kwami ngikhula nje ngaze ngibe ngaka. Awesibili iloja lithi ngihlala emalini yami, ma-standard ukuthi laba bantu bandela abahlala endlini yami. So kule mpi ngikhuluma ngazo kakhulu enkondlweni zami, bese ngikhuluma nje uphawu lwami lokuthi ngiyini mina njengoba kulomzilikazi wonkomo lami ngumuntu weBhoso, umuntu wesintu nakufihlwa ke lokho akusimfihlo. Bese ngibuya ngithi kancane nje bese ngifaka le nkondlo zokholo.
Uthi ke ulangatho lwabo lolu lokuqoqa belondoloze isintu sabantu luthundubezwa linengi eselilahle amasiko alo lagegelela awemzini.
Inkondlo abantu bambala abantu abathanda inkondlo ngabantu abathanda into zomdabu into zesintu bazithanda abanye inkondlo ngani bathi ngesilungu out of fashion into ezinganazisabalwa kodwa inkondlo kwabathanda isintu labantu besintwini inkondlo bayazithanda lapho esifika khona bayazijabula sibili ngoba lamanje ngikhuluma nje ngivele eSwazini ngifike khona ngaleSwazini ngibona kaze ngubone kuya ngethusa la nginje nje imbongi bazi thando kwegolide
kuziginci zakhe eziphelekezela lezinkondlo uObed ubetha imbaqanga ezikamasikandi ojazz ezerabi ezokholo okwaito ohouse kanye labo hip hop njengakule ebabaza ngezimanga zegoli
bathi kuShejoze bondoda azibonele intombi ziyashelana nensizwa ziyashelana kusenkabazwe ngoba kudibana zonke izizwe suka bo awuyazi igoli wena komfundisi uvuka isilwane azenze inyanga ngikubuki ukuthi senza abafundisi akuthenjwa umuntu
uObed uthi nobandi lululutshwana uxhaso owabo umlomo kawusoke wagcwalelwa mfula ngakho kabasoke bathule
angeke ngethusela abantu ngithi sizagcina sesukuyekela ngoba kusegazini kunjengobuthakatha bulahliseke busegazini kumbe ingculazi ikithi ilathi kodwa siyafisa ukuthi abantu kuze kubangene leli vangeli silichumale baze balizwisisa abantu basithande ngabe imchado ngabe yini noma yipi abo kuthina khona abantu babize embongi ikihayi ivuthisa inkundla sizakhula sizadlondlobala nxa bengasixhasanga abantu ngemva kwabo 50 years iminyaka elikhulezayo ukuthi kule mbongi kuzafana lenunu into eqanjwe yangazange yabonwa ngumuntu
Uphuma ke enkundleni ngale eBhoso lapho athi sekungene moya bani endlini yeBhoso isiphutshuphutshuzwa lo ngamaqenjana okuzelwe izolo ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ningu Benedict Nhlapo
Wena mahlala nyama ezigama gebula kwenze njani lezinyama ngenkani abadala bathu ngezwe ukuthi ngincamncam kukhona ukudla abantu emsamo yini ethamanzi kuBhoso ithimi yezelonke Kulani zangu ngomkhathi sengene eBF. Lo mkhumbu wazabazama, uJona waphoselelwa nje waqedwa naye ngehlanga. Jona, hambe nini iva uthunywa ngakuBhosu. Asidlali badala, uJona waphumela ngaphandle komkhumbu, sifuna inkezo uthi asidlali. Hayi ukukhombana ngenjumbane zenini, langeza khila. Akusenani balandeli beBhosu, inyaka yedlule ibingasiyeni. Owethu uyeza, uzafika noma sengiphele. Awulahlambileko ngokufelwa asidiyeni litshe sekwedlule ungafela umzali awutshintshi sibo ngentandani zibe zibonge ezaziwayo
Siyaba madabudabo ngitsho lokungohwaibhe ukudlalela phezu kwayo ngezikamagebhula ke lezo kodwa sithi kayizozibulawe sibafisela inhlanhla abafana be-Highlanders emdlalweni wabo ngesonto kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle olivalelisayo umuntu ungamili inkomo libe lempela viki elichukela